abatoredarinatu inda kumusangano wekustate house mase batarido raita zvinhu zvaaraona kuti zvanga zvisina kumira zvakanaka pakudanwa kwataitwa tadanwa chinji chinji kungonzi huyai mangwana tozogadzira framework yedialogue hapana kana kuti muchataurirana nemasupporters enyu uyezve tadamwa nemunhu watiri kuitirana nharo naye panyaya dzematongerwo enyika kuti aishi kumugodana murimi pasina mumwe watinoti midhieta anenge ari independent anokwanisa kuona kuti zviri kufamba sei kana kuti midhieta wacho asharwa nemunhu mumwe chete uyezve tine mamembers mazhinji atongerwa makore akareba reba mumatirongo vatongerwa varivo mumajeri vari kunyimwa bheo vamwe vakuvadzwa vamwe vari kutorwa vachirohwa usiku nesikati
asi munoda henyu kuita hurukuro navamunangagwa nebato ravo
hurukuro tisu takatotanga kutaura takatanga kunyora mwadi tichikumbira meeting navamunangagwa nevamwe vavo isusu hurukuro hatirambi
zvamunoda kuona zvichiitwa musangano usati warongwa ndezvipi
zvatinge tichida kuona ndechekuti tinotsvaga muno kune vazhinji vakuru vekumachechi vari muno vanogona kutiunganidza pekutanga vari pakati nepakati vasina divi ravakarerekera votidana voti varume imi huyai titaurirane tihwerekete tibhuye kana zvadaro atiunganidza tochiona manje zvinoda kuti zviitwe kuitira kuti tigadzire nyika yedu
mataura pamusoro pevayananisi vemakereke pane musangano wemakereke mangwana kuinternational conference center munoenda here imini sebato
musangano yekereke yepresident vedu munhuo vanee vapasta vanonamata munguva yekunamata inguva yokuti vanonge vachiwanikwa varipo kana zvinhu zviri genuine zvinhu zviri kufamba zvakanaka tinotarisira kuti ramangwana vanenge vachinamata nemakurukota aJehovha nemakurukota aMwari